chokwadi ndingati nharaunda dzidzidzo dziri kunyanya kuchipinge mawadhi mazhinji mvura yanga ichinaya yakatanga musi wechishanu vhiki iri yatapedza iyi ichienderana nemafashanu ane chekuita necyclone Eloys. Takamboita zvemamwe mafashanu anga ari ecyclone Shalane kutanga kwegore. Ndokunaya kwanga kuchiita mvura yanga ichipa nedivi rekumozambiki. Mvura iyi yanga ichinaya iine dudu. Payanga ichinaya mvura zhinji yanga isingachasingi pasi nekuti yanga yanaya nguva zhinji payanga yakuerera.
Zviri zvakaparadzwa nemvura iyi vamadhuku?
Dzimwe nharaunda dzedu dzemuchipinge dziri kunanangaoni. Nzvimbo zhinji kunyanya nematoilets akanyura pasi atoti mablack toilets. Then zvikoro zvakati kuti zvaibva matenga emaclassrooms zvakafanirwa naMount Selinda, Green Valley nekwana Mapfungwana. Then migwagwa tinoshandisa kufamba yanga ichiblockawo nemiti dzaidonha murodhi. Nzizi zhinji dzinoendesa mvura kunana Save dzanga dzavhara zvekuti tine vanhu vakatoshayika vakatamika vakafane kuda kukrosa nzizi idzi. Sando situesheni yatinayo kuno kuchipinge, asi Chipinge nechimanimani dzakanyanya kuafektwa nedambudziko dzavanga zvaro.
Saka vanhu vari kukanganisirwa misha vari kubviswa here mumisha yavo nokuti tiri kuona kune mamwe matunhu vanhu vari kubviswa vachinogariswa kune dzimwe nzvimbo dzakasununguka.
Tinangoti pakatanga kuuya mafashanu ecyclone Shalane kuchipinge takawana wadzi regara garanga rine nzvimbo mbiri dzendo zvanga zvikazwa kuchimanimani. Kuchimanimani vakatomboendesa vanhu kumaevacuation center iwavo. Kuchipinge vanhu vakazoenda kumaevacuation center mvura payanga yakuramba ichiwanza nekuti pakauya cyclone Shalane haina kuzonyanya kuwanda. Saka vamwe vakava kuti aiwa hatiende kusvikira mvura yacho yauya. Saka nzvimbo dzemaevacuation centers dziriko ende kutori nevamwe vanhu variko. Hurumende yakazotaura kusvikira zuro vachiti no vachabatsira veruzhinji vakawirwa nematambudziko edzimba dzakabva matenga kana zvimbuzi zvakanyura. Saka pari izvozvo zvatiri kuedza kuitawo kuti titore umboo hwevanhu vakati kuti vakawirwa nedambudziko irori. Ndingangoti sekutaura kwandiri kuita nemi taane vanhu vakawanda vari kunyoresa mazita tichitorawo mapisha. Dzimwe nzvimbo dzanga dzinosafambiki nenyaya yekuti dzakavharwa marodhi adzo kana kuti vatinoshanda navo isusu vanga vane mafoni anga apera moto nekuti magetsi kune nzvimbo dzakati kuti anga aenda.
Saka munofunga kuti imhuri dzingasvika uwandu hwakadii dzakakanganisirwa misha nemafashamani?
Chekuti ananga achara nenyaya yemarufu patakatanga taifunga nezvinhu azvisviki zvakadaro. Tine vanhu vatatu vakashaya nekunyura murwizi ndiyo namba 1. Namba 2 dzimba dzakanyura chaiti vachiiswa nemacancelors kana maMPs vachiisana naye kumatraditional leaders. Kuchipinge pane marekodzi atitori nawo pano ndichitaura nemi. Tine misha dzinosvika kuma400 dzakadonha kana angave matoilets kana dzimba dzakabvadenga. Ndodzi tiri kuona muchipinge muno asi ichitori mastatisa yamashona kuya ari kuramba achiuya. Kuchimanimani akawandisa sandapirwa mastatisa asi anopfuura tiri kuchipinge 300 anotopfuura kusvika kuma500. Saka tingatichidambudziko rakanyanya rakatoitika.
Saka iye zvino mvura yamira here kunaya kana kuti ichiri kunaya?
Tingati yadzikira nekuti patanga tichipirwa zvinhu zvanga zvichibva kunana mazvikokota vemeteorological services vaiti ivo yaifanira kunga yakapera musi wesvondo. Nhasi tiri musi wechipiri ichiri kunaya imwe kune dzimwe nzvimbo asi yadzikira zvakanyanya zvekuti kwava kutimobuda zuva imwe mvura. Patanga tiri paweekend apo musi wefriday, saturday, sunday nemangwanani emonday yanyatsonaya zvakanyanya nekuti vanhu vanga vasingakwanisi kubuda kunze. Zvinezvi nzvimbo zhinji dzanyarara kusina mvura saka tinofungidza kuti yadzikira uyewo taane humbo hwekuti inenge yaenda. Asi nekuda kwekuti zvimwe zvanga zvitaurwa nevemeteorological services zvaita kunge zvazotisiya nei paduku tichinika kutya kuti zvinoita zvakunge mvura yakati yaenda.